Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri Gumiguru 15, 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kodzero dzakanyanya kutyorwa nehuwandu ikodzero dzekuti vanhu vakasununguka kunge vachisangana vachiita maassociation vachiita musangano yatinoti Freedom of Association and Assembly.
Ongororo yakaitwa neZimbabwe Human Rights NGO Forum inoratidza kuti hurumende ndiyo yakachikora kodzero dzevanhu zvakanyanyisa mugore ra 2018. Veruzhinji vokurudzira kuhumbwa kwemitemo yakajeka inoranga vatori venhau vanotadza kuita basa ravo nemazvo.
Munhu wese anogara muZimbabwe anokuudza kuti idzinhema nekuti zvishukira every day. Mahosela ama Mohamed Musa akatoisa chisaini chekuti price inogona kutochinja usati wasvika patiyo.
Mitengo yezvinhu yeramba ichikwira kunyangwe Zimstats iri kuti zvave nani pane mwedzi mitatu yapfuura. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichouya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rembatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu munyika reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika kuri kunyanya kuitwa nehurumende. Pakodzero dzose dzakatyorwa muna 2018, sangano iri rinoti hurumende yakatyora zvikamu makumi manomwe nezviviri kubva muzana. Rutendo Mavere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekuparura gwaro ravo rinonzi State of Human Rights Report Zimbabwe 2018, vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZimbabwe Human Rights NGO Forum vadzika maibere vati mumwaka uyu mapazi ehurumende ndiwo akanyanyotyora kodzero dzeveruzhinji. Vabere vatiwo kuremekedza kodzero zvinoda kuti hurumende zvipire mukuchengetedza kodzero dzeveruzhinji.
Mumwaka wa 2018 tinoona kuti ma human rights violations mazhinji tingangoti zvikamu 72 kubva muzana aikonzerwa nemaitiro ehurumende. Zvichireva izvo kuti mashandiro ehurumende aya atingati mapurisa, mauto nemamwe atinoti mamilitia groups atinoti anoshanda zvichiita kunge ari kuregerwa achiita zvaanoda nehurumende ndo vakanyanya kukonzeresa kutyorwa kwekodzero dzevanhu mugore ra 2018.
Vabere vati kodzero yakanyanya kutyorwa gore rapera ikodzero yekuungana kwevanhu vakasununguka. Vatiwo vanhu vakafa apo vaiita zvinhu zvinobvumidzwa nebumbiro remutemo yenyika.
So kodzero dzakanyanya kutyorwa nehuwandu ikodzero dzekuti vanhu vakasununguka kunge vachisangana vachiita maassociation vachiita musangano yatinoti Freedom of Association and Assembly. Nekuda kwekuti ndo gore rekuti mapurisa anga asingambodi kunzwa muchiti muri kuita musangano, vaviri kana vatatu vakada kuungana panenge patoo nevasori vanenge vachida kuteerera kuona kuti ndezvipi zvamuri kutaura nezvazvo. KumaNGO vaitumirwawo tsamba dzematrets dzekunzi zvamuri kuda kuita misangano izvisiyanai nazvo. Kodzero yakanyanya kutyorwa ikodzero yeupenyu, the right to life, nekuti musi wa 1 August chaiwo vanhu 6 vakapfurwa nemauto.
Mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum amai Blessing Gorejena vatiwo kutyorwa kwekodzero munyika kwawanda zvakanyanya kupfuura makore mashoma apfuura.
Takakatyamadzwa mukuongorora kwedu mugwaro irori kuti takange tichitarisa namba neuwandu hwekuchikorwa kukodzero dzevanhu nguva pfupi pfupi yatakatarisa iyi kubva ndingangoti 2017 kusvika 2019 uno chatova panhamba iri pamusoro kudarika zvatanga tiri tichienzana nemakore apfuura.
Amai Gorejena vatiwo kuti Zimbabwe ibudirire mukuchengetedza kodzero dzevanhu, hurumende inofanirwa kuona kuti yaremekedza kodzero dzemunhu wese pasina kutarisa kuti abuda mumba mani.
Hurumende ndoine ine yandingati primary responsibility, atinoti majuti bhiyera aya ekuona kuti vagari venyika vainjoya kodzero dzavo. Saka zvimwe zvataona muripoti yedu yataburitsa iyi hazvisi zvinhu zvokuti zvinoda mari, zvinhu zvokuti vanongoregedza umwe uno vanhu veinjoya kodzero dzavo.
Asi mumwe wechidiki mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vati kunyange hazvo vanhu vaine kodzero munyika, kodzero idzi hadzifaniri kukanganisa mafambisirwo ebasa munyika. VaMugwadi vati magwara anoburitswa aya haana maturo ose.
Chinhu chavandingangoda kuti vanhu aveNGO Forum vatibvunzisisi vanyatsotitsanangurira ndechekuti marights aya kana kuti kodzero idzi dzanongovako here zvisinei nekuti choro mukanzi namapurisa musaita mademonstrations kana kuti musaita marallies nekuda kwezvikonzero zvakati zvakati. Vematarezi mhosva moendai ikoko nenyaya dzenyu kuti haa tarambidzwa vematarezi mhosva kuti azoshuwa zvikonzero kana kuti mareasons apuwa nemapurisa akakodzera kuti musatenderwe kuita mademonstrations yenyaya kana ratidziro dzenyu nekuti munowanzodziita nemhirizhonga. Imoti toramba tichienda mberi togara mumatara torambidza moda kufamba motema mapurisa kupisa motikari dzemapurisa. Vari kuzvinyorawo here veNGO Forum ivavo maripots ava vari kutaura kuti hurumende yakatyora kodzero dzevanhu? Vari kunyorawo here kuti mota dzemapurisa dzakatsva, which means vanhu havaityora kodzero dzenhikikiri dzemapurisa uye vaityora mitemo yehurumende? Vari kuzvinyora here?
Zimbabwe Human Rights NGO Forum inotiwo hurumende inofanirwa kuumba hwaro hwenhaurirano nezvizvarwa zvese zvenyika kuona kuti bumbiro remitemo yenyika yaremekedzwa, kugadzirisa mitemo inotyora bumbiro remitemo yenyika, kuona kuti vese vanokanganisira vamwe vamiswa pamberi pematare vachitongwa nemhosva dzavanenge vapara, uye kusimbaradza dzidziso muvanhu pamusoro pekodzero dzavo. Masangano anorwira kodzero pamwe nemamapato anopikisa akapomera hurumende mhosva yekusaremekedza kodzero yeupenyu pakapfurwa vanhu nemasoja muna 2018 mushure mesarudzo, izvi zvakaitika zvakare munandira gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Kambani yeFood, Seed and Grain kana kuti FSG nasi yaramba kuti yakabhadharwa mazana mana emamiriyoni emadhora ekuAmerica sezvakataurwa nevamwe vakuru vakuru mubazi rezvemari. Kambani iyi inoti yakabhadharwa nemaRTGS pamwe nematreasury bills pafotireza yose yayakatengera hurumende pachirongwa pazvirongwa zvakaita sePresidential Input Scheme. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vakuru vakuru mubazi rezvemari vanosanganisira Accountant General vaDaniel Muchemwa, Principal Director Budgets vazvine chimwe churu nevamwe vakaudza paramende kuti FCG nemamwe makambani aitengesera hurumende zvekurimisa pasi pezvirongwa zvakaita sePresidential Input Scheme neCommand Agriculture ainge abhadharwa nemari yekuAmerica. Asi mukuru weFCG vaSteve Moland varamba izvi kukomiti yeparamende inoona nezvekurima vachiti vakabhadharwa nema RTGS dollars nema treasury bills.
Can categorically state we never received even
atinombogara tawana kana $1 kubva kuhurumende. Mari yese takaipiwa ari ma RTGS nema treasury bills yaive 20% ma RTGS imwe yese ari ma treasury bills.
Sachigaro vekomiti iyi vaJustice Mayor Jajena vaudza vaMoland kuti vaunze kuparamende umbowo hunoratidza kuti vakabhadharwa nemaRTGS nematreasury bills. Vanongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti zvingave zvinhu zvakashata chose kana vakuru vakuru vebazi rezvemari vakanyepera paramende pamusoro penyaya iyi.
It means we have been relying on the false hope yekuti kana uchifamba mutown unongochiti aiwa at least kune Ministry of Finance aingadaro ichisanganiswa nezvirikuitwa nemapoliticians. But kuona kwenyu kuona kwangu iko zvine zvinotoko kuti tanga tine dambudziko rekuti tanga tichitarira corruption iri nyaya yema political leaders ari kuheda ma government ministries. But nyaya yacho izvine zvakupinda kuma technicians ari mu ministry, which means we have a very serious problem ku Ministry of Finance.
Sachi garo we committee ye parliament inoona nezvekushandiswa kwemari yehurumende vatendai biti vakazivisa nezuro kuti vakuru vakuru vekubazi rezvemari pamwe neveku RBZ vachabvunzurudzwa zvekare svondo rinouya pamusoro penyaya iyi nedzimwe dzine chekuita nenyaya dzekurima munyika. Zvichakadai vaMoland varamba kuti vane chekuita nekambani inoita zvekuiga vanhu yeFCG sezvakataurwa navachuru navamuchemwa vachiti kambani yavo haina kutombogara yaita zvekuviga vanhu. Vatiwo zvichitevera kutaurwa kwakaitwa nyaya iyi zvave kuita sekuti kambani yavo inoita zvechitsotsi vachiti kambani yavo inoita basa rayo pachena.
Construed by many people and put in the newspapers that these programs
zvakatoburitswa mumapepa nawo kuti zvese zvataiita zvaiitwa nekambani inoita zvekuviga vanhu zvinove zvisizvo. Zvinoita sekuti zvese zvataiita zvakange zvisina kururama uye izvi zvakasvibisa zita remu.
Got up to no good on these programs, which is just not the case.
Vaendera mberi vachiti kubvira muna 2016 kusvika pari zvino kambani yavo yakaendesa fortresa yese yaidiwa nehurumende pasi pezvirongwa zvepresidential input scheme zvakanangana nechibage nedonje. Vatiwo kunyange hazvo vakatotanga kuendesa kuvarimi fortresa yemwaka wa2019 na2020 vanoda mari yekunze kuti vakwanise kugadzira fortresa inokwanira munhu wese. Zvichakadai vakuru vakuru vemamwe makambani anogadzira fortresa anoti Windmill, ZFC pamwe neSable Chemicals vanoti vanokwanisa kugadzira fortresa inokwanira munhu wese munyika kana vakawana mari yekunze inokwana. Mukuru weWindmill George Rundogo vaudza komiti yezvekurima kuti vanokwanisa kugadzira fortresa yakawanda kana vakawana mari yekunze. Vatiwo pari zvino veruzhinji havasi kukwanisa kutenga fortresa pachavo vega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuSudan vatambira nemufaro kugadzwa kwaamai Nemat Abdalla semudzimai wekutanga kuva mutongi mukuru wemataredzi mhosva kanova kekutanga munyika yechiArab. Vaimbo vachipanga mazano chikuru chemutungamiri weAmerica vaDonald Trump munyaya dzeRussia neEurope, amai Fiona Hill vakataura nezuro pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvekusora vachiti vaipikisa zvikuru kubviswa kwevaimbo vamumiriri weAmerica kuUkraine, amai Mari Yavanovich.
Bazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats rinoti mitengo yezvinhu kana kuti consumer inflation mumwedzi mitatu yapfuura iri kukwira hayo asi kwete zvakanyanyisa sezvainge ichimboita. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti izvi hazvina zvazvinoreva nekuti mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba muru munyika. Muna chikumi mutengo wezvinhu kana kuti consumer inflation wainge wasvika pazvikamu makumi matatu nemapfumbamwe nezviga zvitatu kubva muzana kana kuti 39.3%. Muna chikunguru wakange wave pazvikamu gumi nezvisere nechiga chimwe chete kubva muzana kana kuti 18.1%, uchizodzika kusvika pazvikamu gumi nezvinomwe nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 17.7% muna nyamavhuvhu. Ko, izvi zvinorevei chaizvo? Tabvunza muzvina bhizimisi vari nhengo yeZANU PF vaGilbert Muponda.
Kusakwira kwezvinhu ndiri kutiratidza kuti vanhu nguva havachatonyatsotenga kuti mari dzacho hakuna. Saka even ari kutengesa wacho uyauya anopedzisira apererwa kuti havacharambi uchikwidza zvinhu. Even ukachikwidza hako hasi tuchatengwa zvinhu zvauri kutengesa. Saka ndokwatinenge taakusvika pakuti vanhu vaya vari kutengesa vakuzoona kuti ukaramba uchikwidza zvinhu makasoma yacho inobva kupi. Munhu anopesera ango prioritize atinoti mabasics aya ekuti akaona hupu nepiwo zvimwe zvakawanda wanda zvana majarini. Munhu anenge akuita plan yekuti aiwa ndakutsvaga hangu kana mambaira kana madhumbe kana kugadza chipota haya nezvimwe zvakadaro zvokuti chinhu chakaita sechingwa price ikwanisa kuramba ichikwira asi vatengi vacho vanodzikira pakuti vanhu vanoti chingwa takuita imwe plani yatinoti substitute product.
Asi vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vanovawo mumwe vatedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vanoti sangano reZimstats harisi rekuvimba naro.
Munhu wese anogara muZimbabwe anokuudza kuti idzi nhema nekuti zvizvikwira every day. Mahosela aMohamed Musa akatoisa chisign chekuti price inogona kutochinja usati wasvika patiyo. Zvinhu zviri kukwira hamadzodikamwa iko zvino chingwa chakuita $12 vamugabe vakachisiya chiri $1 so things are raising. And chinonyanyorwadza apa inyaya yekuti fuel mafuta ari kukwira every week but nokuti transport ndonevesende economy zvinhu zvese zvinobva zvatokwira saka zvinhu zveZimstart hazvina legitimacy hazvina credibility.
Mashoko aya atsinirwawo neimwe nyanzvi munyadzi zveupfumi ichishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara.
Chekutangisisa tinoda kuti tijekese kuti makaona zviri kui atingati maformal price or inflation numbers nezviri kuitika paground zviri kuita sekunge kusiyana. Tiri kukonzeresa kudaro ndechekuti makaona economy yemuZimbabwe ya highly informalized. About 95% yeZimbabwean economy yamaoko yatingati informal sector operators. Saka zvizhinji zviri kuitika in terms of my economic activities zviri kuitika iko ku informal, of which normally ma formal inflation numbers ano atinopiwa neZimstart haakwanisi kunge achiba capture zvinenge zvichiitika ku informal economy. Ndosaka muri kuona kuti hongu formal segment zvinogona kunge chichokwadi kuti paita a slowdown yekukwira kwezvinhu but zvinhu zvizhinji zvokuwanikwa kuinformal kunoende kuri kutengwa zvinhu navanhu vakawanda ende ikoko vazhinji vacho vari kutodhimanda kunge vachibhadharwa nemaus dollars.
Vabiti vanotiwo hurumende inofanira kudzosa urongwa hwekuti vanhu vaudzwe kuti inflation yepagore inenge yasvika papi kana kuti annual inflation.
Mapepa muri kuverenga iwayaya haasi kuburitsa inonzi pachirungu annualized inflation. Annualized inflation ndo inflation yegore rese, ndo aggregate inflation yegore rese, ndo yakakosha iyoyo. Iyoyo ndo inoratidza kuti zviri kunyanyokura sei. Because iyoyo 17% iyi uri kuiapplya pane chimwe chinhu chihombe, so vari kuhwandisa chihombe.
Hurumende yakanambidza kuburitswa kweannual inflation iyi muna chikumi apo yainge yasvika pazvikamu zana nemakumi manomwe nemashanu nezviga zvinomwe kana kuti 175.7%. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri muBotswana zvinoti zviri kuona bato riri kutonga munyika iyi reBotswana Democratic Party kana kuti BDP richikunda musarudzo dziri kuitwa svondo rinouya. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vanobva kuZimbabwe vari muBotswana vanoti bato riri kutonga munyika iyi richakunda musarudzo dzichaitwa nemusi wechitatu svondo rinouya. Bato reBotswana Democratic Party kana kuti BDP riri kukwikwidzana nemapato anopikisa anoti Umbrella for Democratic Change, Alliance for Progressives uye Botswana Patriotic Front, iyo yakaumbwa nevaimbi vemutungamiri wenyika iyi vaseredza Khama Ian Khama. BDP iyo yanga iri panyanga kwemakore makumi mashanu nematatu kubvapo Botswana yakaona kuzvitonga kuzere mugore ra1966 inorombidzwa nevazhinji pasi rose nepamusana peutongo hwayo hwejekerere. Nyanzvi munyaya dzemitemo uye vachidzidzisa paGaborone University College of Law vaCharles Kungwengwe vanoti hazvizi nyore kuti BDP ibviswe panyanga.
MaAfrican countries zvakati womei kuti bato rakatungamira rusununguko munyika ribviswe pachigaro. chinotinetsei ndisamjana kumazhinji kwazvo nokuti mahondo kuti ibve chinotinetsei saka tokuna kuti asawo BDP munzira iyoyo kuti ingabviswa zviri nyorere kuti pano tiwane mutsudzuru dzutsuru
vakukwengwe vanotiwo mapato anopikisa muBotswana ari kutadza kukwezva vanhu nekuti ari kuvimbisa vanhu zvinhu zvitori kuitwa neBDP
Zimbabwe ndingati kwatiwa neculture yecorruption yekuti chero munhu baanenge ari anengoti wamaregai ndibe ndikasike kutora zvunhu mbudzi inoramira payakasungirirwa saka munowo zvathat culture of corruption haisati yava deep seated inenge kudai iri kutanga zvakati siyanei saka muno ndoranso kuti transparency and accountability achiri ma aspects achiri kukoshesewa chaizvo
vaAlois Musonza avo vanoita basa rekusona mudhorobha reFrancistown vanoti mutungamiri weBotswana vamukwetsi Masisi vanofanira kupiwa mukana wekuenderera mberi vachitonga nekuti vanozviva kugara nevamwe zvakanaka
ndinoshuvira kuti iyeye angorambadi aripo pachigaro because kuda kuti zvinhu zvichinje vamwe vanenge vachichema kuti aiwa apa vanokanganisa panokanganisa but pane pamwe unongochiona kuti apa zvinhu zvakaudi aita zvinhu zvazvadi zvachinja zvinhu because tikatarisa vanhu vachienda kumamainds vakawanda vamwenenge vanga vatoinvesta kutoti vana vavo vari kudi vari kupinzwa zvikoro chichi vakapirwa nemabasa because zvinhu vanoshanda nezvaunoziva pane kushanda nezvausingazivi
chimwe chizvarwa chezimbabwe muzvara Joelin Senganegavi vanoti vamasisi nebato ravo vakachinja maitiro aiitwa panguva iyo vakama vaive panyanga munyadzi kushungurudzwa kweavo vanga vasina magwaro ekufambisa
ini ndoda yamasisi nekuti masisi akatiitira zvakanaka kuti mazimbabwe tive nemapemiti uye takagara zvakanaka tenyai kubatwa batwa nemapurisa mabva masisi paakapinda wangoti vanhu kwanisi vanhu vazimbabwe ngakwanisi kutora mapemiti vachiitirwa zvakanakawo kuti vagare zvakanakawo sezvo tiri vanhu veukama tiemaneighbor countries
vachitsigira mashoko amuzvaro Senganegavi chimwewo chizvarwa chezimbabwe chinorarama nechamuka inyama mudhorobha reGaborone vasamson gunda vanoti dai zvaibvira vapiwa mukana wekuti vapindire musarudzo dzemunyika iyi kuitira kuti vave nechokwadi chokuti bdp inokunda
Tuti masisi awini because he looks like he's a young leader educated he looks like having vision saka he's supporting nyika dziri around Botswana we like him vanhu vaye deportwe almost every day these days now he understands the problem next door saka he's a better leader ngato dai taitenderwa kutovhura taitovhotawo chitomusupport
asi chimwe chizvarwa chezimbabwe icho chava neugaro hwenyika iyi vaimanyuetambauka vanoti vanoona bdp yakafanira kupa mapato anopikisa mukana wekutonga nekuti yachipererwa nemazano
ndine degree ndine qualified lecturer asi handisi wana basa 2 weeks back 5500 something wakagraduate vari kuende bdp still want to rule nekuti ngapi vamwe chanzi tione you should not fear change toti tichinje nochini chinoitika muupenyu kuti wakatya change uri munhu hakuna kwaunoenda
kubva kuumbwa kwebechuana land protectorate mugore ra1889 sarudzo dzekutanga dzakaitwa munyika iyi muna 1921 pasina kuumbwa sangano reeuropean advisory council iro raisabvumidza vanhu vatema kuti vapindire musarudzo asi zvinhu zvakachinja musarudzo yakaitwa muna 1965 apo bdp iyo yaizikanwa nerekuti bechuana land democratic party yakakunda munzvimbo makumi maviri nesere kubva mumatunhu makumi matatu neimwe dzakakwikwidzwa ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vamwe vanhu vanoti panofanira kuva nemitemo yakajeka nekuti vatori venhau vanotadza kuita basa ravo vanorangwa zvakaomarara. Tinodzokora zvakare. Vamwe vanhu vanoti panofanira kuva nemitemo yakajeka yekuti vatori venhau vanotadza kuita basa ravo vanorangwa sei. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano wekunzwa mafungiro everuzhinji waitwa muBulawayo nhasi nekomiti yeparamende inoona nezvekubudiswa kwemashoko. Segaro ziva, vatori venhau vapinda mumusangano uyu vati vanoda kuti bhiri reZimbabwe Media Commission Bill ribudise pachena kuti vatapi venhau havafanirwe kusungwa apo vanenge vatadza kuita basa ravo nemazvo. Asi mumwe mugari vangoni dzashe kodoke vati kune vamwe vatapi venhau vanoresva kuita basa ravo nekuzviitisa vakati zvakakosha kuti pave nemutemo unobudisa pachena kuti vanoita izvi vanorangwa sei.
Chandirochemera kuti hurumende ngaise mutemo wekuti pane majournalist asingaiti basa rakanyanya rakanaka futi tsvagiridzo yakakwana ngavaipiwe nezirangu zvinotovayeuchidza kuti ndikasaita basa rangu zvakanaka ndikaparadza upenyu wemunhu. A penalty is waiting for me. Ndo maoniro angu.
Murongi wemabasa musangano Remedy Alliance of Zimbabwe vaNigel Nyamutumbu vatsinira maonero ekuti zvakakosha kuti vatori venhau vakwanise kuzviongorora pachavo vega pasina kupindira kwemapurisa.
Isu taogasa vatori venhau tinokwanisawo kuzvicherechedza nekutarisa nekuongorora maitiro atinoita basa redu zviri maringe nemitemo yedu savatapi venhau, mitemo isina hujanyiriri kana kuti mutemo usingazoita kuti matapi venhau vavhunduke vatye vaite basa ravo vachizotyira kuti pada vangazo torerwa matano, asiri maringe kunyamwe nemubumburo romutemo wenyika.
Nengo yekomiti yeparamende inoona nezvekufambiswa kwemashoko vasettlement Chikwinya vati vari kufara nemafambiro ari kuita urongwa hwekunzwa kubva kune veruzhinji.
Vatapi venhau kunyanya vari kuburitsa nyaya yekuti havadi kuti pavanenge vachiita basa ravo kana vachinge vakanganisa mukutongwa kwavo vange vachisungwa, iya inonzi criminal procedure. Vari kuda kuti pange paine boka ravo ivo vatapi venhau rinokwanisa kuvapa mutemo yakaringana nematadziro aanenge aita.
Zimbabwe Media Commission Bill ndemumwe yemitemo mitatu inovandudza mutemo weIPA inosanganisira Freedom of Information Bill neData Protection Bill. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai nemusi wechipiri china nechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona chichikokerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika.
Tara na Nigel ndiri kuHarare.
Taurai tinzwe mukoma Nigel, kwakamira sei kuHararo?
Zvino zvinomira zvakanaka. Every week maprize ari kukwira. To make matters worse, nyangwe mabhondi acho eyayo uchida kuti unomatsvaga mubhengi haumawani. Kuti sitomawana kuwane mari wakuchadwa incentive 100% kuwane mari iyo yakuiri mubhengi. You can imagine maprizes almost every week my shops they are increasing their prices. Most of my shops here in town they are taking their prices in US dollars. Then they will just use the current black market exchange rate. For someone earning our local currency, it's not sustainable at all.
Saka imi muri kuzvigona sei mukoma, muri kubata mabasa api imomo?
Struggle tirimo, takutongogarira kutongoti nyika yedu bati zvina zvinomira zvakanasi.
Muri kutaura na Godfrey ndiri kuZimbabwe kuBrua.
Taurai tinzwe mukoma Godfrey, kwakamira sei panyaya yemitengo kuBrua?
Sisi mavhezi zvinhu zvakaoma kuno. Takushaya kuti tingativi rekuti nekuti kwese kwese tikati tiende south kunourayo. Saka takungogara chete kuti nekuti inyika yedu, but hazvino hazvina kumira zvako. Kuti ndirarame yemwedzi yose chaiwo because ndinoshanda mumari. But kuti mari yandinoda kuti ndirarame nemhuri yangu zvinenge zvichida kana pamwe ikaita 1500 ndokuti ndikwanise. But ezvino ezvino hatichazivi zvokupinda muchitoro, takutomhanyira zvokumamaketi kunosvaga magokoko chaiwo. Gokoko unoriwana riri $55.
Gokoko chii hanzvadzi?
Gokoko kureva kuti chibage, ibhaketi rechibage unoritenga riri $55, unogaisa $10.
Kuitira kuti mukwanise kuwana hufu kumba.
Kuti uwane hufu kumba. Shuga, kana zveshuga zvave zvepresure kuti kuti ukawana shuga hazvichaiti. Zvina nekuti uwane hufu chete. Utosvaga svaga zvimakabheji kabheji.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Vateereri musakanganwe, chirongwa chevechidiki chethe Connection chamunopakurirwa naMike Hove apo achange achitaura nevechidiki nezvekodzero dzemwanasikana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina ndotungamiri nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mtwaka zomuhle, olamukela kustudio 7, ngolwesibili mhlaka 15, kumfumfu 2019, nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ambonu uthi government ingakwazi ukuthi ilandele izixwayiso zonke lezi lama recommendations afakwe ngabantu we-NGO ngoba singakhangela ukuthi last year ukuthi izinto zangkhona bezikhangela njani. This year kube wese amapholisa ayabhodabhoda yonke indawo, amasosha ayabhodabhoda yonke indawo, konke abantu sesiphila ngokwesaba.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi ingatsha zikahulumende yizo ezikhokhelayo ekwephuleni amalungelo oluntu. Abesifazana bemaphandleni bananze usuku lwabo olwe International Day of Rural Women namuhla bekhala ngenhlupho ababhekane lazo. Abantu bakwele Mozambique lamhla bavote kukhetho olubelo ukuxokozela kumikhankaso phakathi kwebandla elibusayo leliphikisayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights NGO Forum namuhla yethule ugwalo oluveza ukuba ingatsha zikahulumende yizo ezikhokhelayo ekwephuleni amalungelo oluntu. Ugwalo lolulu lesihloko esithi State of Human Rights Report 2018, okutsho ukuthi ngolwanyakenye. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Ugwalo lolu luveza izihlakalo eziningi zokwephulwa kwamalungelo oluntu, ukugoqela isihlakalo sokuziphatha kwabezomvikela baze badubule bebulale abantu abayisithupha eHarare betshengisela phezu kokuphuza kwabekhomishini yokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission ukwethula impumela yokhetho. Isiphathamandla seZimbabwe Human Rights NGO Forum unkosikazi Thobekile Mathimbe uthe injongo yalolu gwalo ikuveza isimo samalungelo oluntu elizweni lokuzama ukucebisa uhulumende lapho okumele alungisise khona.
Sizilontsha i-publication yethu i-State of Human Rights Report for 2018. Sikhuluma ngamalungelo abantu, what was going on in 2018. Just captures ama-different rights abantu, it will look at as well ama-recommendations. So okukritika kakhulu okwayenzakalayo ngo-2018 is August 1, judicial killings of 6 people. So this launch kade siyenza yona, it was in memory of ama victims as well aka August 1. But essentially what we are saying in good State of Human Rights Report is that uhulumende kumele ahlonipha amalungelo abantu. What we are hoping for is that ukuthi i-government will be able to put in place ama systems which promote amalungelo abantu.
UMathimbe ubuye waphatha ngokunye abakwenzayo esithi kodwa isimo sanyakenye sesitshiyene lesakudala.
Nxa sikhuluma ngento yena leyo, I would refer you to a recent publication that we released, EU Deceptions. That report vele will give you that proper analysis. I think I would refer you to a proper publication. It's there on our website. It's on our website here. Ngihamba website here. You can download it, keep it on your phones and read. You make the analysis yourself. But we literally in that publication, we have 2017, sikhangela iraika, the late former president Robert Mugabe. Then we also juxtapose that sikhuluma ngokwe current the new dispensation.
Ingcosi zamalungelo oluntu zincume ugwalo lolu zisithi lunike izixwayiso ezingaphakamisa ekulondolozeni amalungelo oluntu elizweni. Omunye walezi ncwadi ngumnumzana Thabani Moyo, umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ilungelo lentatheli zindaba eMedia Institute of Southern Africa, MISA.
Part of the recommendations is that there is need for political will, and political will does not cost any investment.
Esinye isixwayiso esikugwalo lolu ngesokuthi kumele kube lokuthakazelela inguquko kulabo abawuhlangothi lwezombusazwe. Njalo lokhu akufuni mali ukuthi kwenzakale. Lokhu kutsho ukuthi kufanele labo abakhokhelayo babe lomqondo wokubona inguquko isenzakala.
Kodwa abanye abanjengonkosikazi Catherine Dube waseHarare bathi abalathemba lokuthi uhulumende uzakwamukela amacebo akulolu gwalo.
Angiboni ukuthi igovernment ingakwazi ukuthi lilandele izixwayiso zonke lezi lama-recommendations afakwe ngabantu be-NGO ngoba singakhangela ukuthi last year ukuthi izinto zangkhona bezikhangela njani. This year kube wes amapholisa ayabhodabhoda yonke indawo, amasosha ayabhodabhoda yonke indawo, bonke abantu sesiphila ngokwesaba. Kube sikhangela lama-recommendations abo asazi umbe bazalandamba basuke belande ukuthi igovernment hayi kayilandele izixwayiso.
Ugwalo lolu luza kwethula kuziphathamandla zikahulumende ukuze zinanzelele amaphutha okumele alungisiswe. Kodwa uhulumende uqhubeka ephika ukuthi amalungelo kaZulu ayephulwa ngamalunga enhlangothi zomvikela ezifana le-CIO, CID lezinye. Kunyanga ezimbalwa ezidluleyo kube lezehlakalo zokuthunjwa kwalemibono ephambana likahulumende kanye labalelwa amalungelo oluntu okulandelwa nguhulumende esithi babezicatshisa besebenzisa besenza lokungcolisa isimo sakhe emazweni omhlaba. Umnyaka odluleyo ikhomishini yemohlante yacubungula udlame olwenzakala ngemva kokhetho yanikeza izixwayiso kuhulumende zokulondoloza amalungelo oluntu, kodwa kuze kube namhlanje akulalesi sodwa uhulumende ake wasilandela. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Izakhamizi zakoBulawayo namuhla zibe lethuba lokupha imibono yazo phezu komthetho olawula ukwethulwa kwezindaba oweZimbabwe Media Commission Bill. Leli bhili lingapasiswa ukuba ngumthetho likhangelelwe ukuthatha isikhundla se-Access to Information and Protection of Privacy Act, i-IPA. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Umgcinisihlalo wekomiti yedalela eParliamente ebona ngokwethulwa kwemibiko lezemisakazo eZimbabwe Parliamentary Information and Broadcasting Services, umnumzana Priest Dubeko Sibanda uchasisa abakwenzayo.
Esihamba ngakho ngumthetho okuthiwa khona iZimbabwe Media Commission Bill, okungumthetho ozama ukuthi unike amandla kulawa malungelo afakwe phakathina kwe-Constitution yeZimbabwe ku-Section 61, ukuthi ke lawo malungelo ke ebonakale esiyalungisiswa lapha ku-ground ukuthi etholakale senzakala. So yiyo ke i-bill esihamba ngayo kuthiwa iZimbabwe Commission Bill. Senza ama-public consultations, siqalisele izolo eGweru, namhlanje silapha koBulawayo, kusasa kuyavuka sisemaswingo, sisuke emaswingo ngolwesine siyabe seMtare sesiqeda ke eHarare ngolwesihlanu. Sibuza abantu ukuthi bona leli bhili balibona njani ngoba ngumthetho wabo.
Uyaqhubeka uSibanda olilunga ledale lePhalamende emela iBinga North uthi izakhamizi zakoBulawayo kukhona ezikusolayo ngalo umthetho.
Sisebenze kuhle kakhulu. Okwakuqala abantu bakhulumile okuyikho abakusolayo ngaleli bhili. Okwakuqala bathi bona iZimbabwe Media Commission yona ngokwayo i-Chapter 12 institution, okutsho ukuthi ngeyinye yama-commissions okufuza ukuthi asekele umbuso womuntu wonke, umbuso we-democracy. So ke bathi bona nxa kuthi kusiba njalo ke kutsho ukuthi uminister kakufuzanga engenele ngaphakathina kokusebenza kwaleyo commission. Ikufuza i-commission izimele yodwa. Bathi uminister kulokho ukuthi khona uminister uyancedisa ukuqatshwa kwezisebenzi ezaphezulu ngale kuleyo commission, kungayenza ukuthi ama-commissioner engasasebenzi kuhle ngoba laba bantu phela ngabantu abaye beqatshwe nguminister. Abantu njalo bathi bona uminister kakufuzanga abe lelungelo langamandla ukuthi i-commission nxa isenza i-inquiry yayo uminister ethi manini lingakwenzi lokho, but i-commission kufuze i-reporte edalela eParliamente hathi kuminister, ngoba idalela eParliamente yilo elilabameli babantu. Uminister kakhethwanga ngabantu, uminister wabe wakhethwa ngumuntu oyedwa, so angeke wamela amalungelo lezifiso zabaningi.
UNobesuthu Ngwenya ofundela ukuthapha indaba eZimbabwe Open University uthi umthetho obunjwayo upha umphathintambo wokwethulwa kwemibiko amandla amaningi.
O minister bezimbabwe bayandisa ngokukhethwa ngokwazi umsebenzi bajayele ukukhethwa ngokuthi bavela kuliphuhlangothi lwezombusazwe ngakho ke khona lokho kuyabangela ukuthi uminister engasebenzi ngendlela ikho siyabe singafuni ukuthi uminister abe involved ngoba akasoze akwanise ukuthi abe objective ngendlela azayenza ngayo umsebenzi wakhe
usomabhizimusi osakhulayo uNgonizashe Koloke uthi abasuthiseki ngokubotshwa kwentatheli izindaba lapho zithe zephula ilungelo loluntu.
Ekubotshweni kwabonozindaba ngiyazi ukuthi esikhathini akuze kwenzakale ngendlela e-right but ayisizo zonke izikhathi ukuthi umuntu uyabotshwa nje kungela nto ayiphambanisileyo. Kulezikhathi lapho esingatholi khona thina engingathi yikusuthiseka njengomphakathi lapho bona onozindaba ababhala khona okungayisikho. Ngendaba ezenzakalayo ukugcina kubangela ukuphazamisa impilo zabantu abaningi kanye namabhizimusi.
Ikomiti yedale lephalamende ikhangelele ukubuyela njalo edale isiyahlaziya imibono kaZulu iqondisa iZimbabwe Media Commission Bill kulandelwa leyo mibono. Intatheli izindaba kulo umhlangano zisole ukuqonga kwenhlawulo yokuphiwa imvumo yokuyaloba ngezokhetho ezemidlalo lokunye zisithi inengi kakhulu. Ziphinde zasola ukungaphathwa kuhle ngabezomvikela labalondoloza ukuthula emihlanganweni bethi balobandlululo ikakhulu kulabo abazimeleyo labasebenzela uhulumende. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
EZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba namuhla ekunanzeni usuku lwabesifazana abahlala emaphandleni olwe International Day of Rural Women. Omama abaningi bekhala ngokoma kwempilo ngenxa yokutshabalala komnotho. Bakhala njalo ngokuswela uxhaso lokuqhuba inhlelo zokuziphilisa oluvela kuhulumende. Omunye wabesifazana laba ngunkosikazi Nhlanhla Sikhunyana ongumfelokazi ohlala ePlumtree esigabeni sakomangubo.
Indlala isithwalise nzima, imisebenzi kayikho, imali yakhona iyasileka. Ezikolweni abantwana sibhatala nzima, lapha sithwele gadalala lokudla bahamba ngezinyawo, akulanto yakhona ehlangana. Nathi siyazama ukuthi sihlanganise, akulanto ehlanganayo, asikwazi ukuthi senzeni. Sithole lelo dola lakhona, izinto zikhuphuka 3 times an hour.
Amazwi kankosikazi Sikhunyana agcizelelwe isakhamuzi selukampa enkayi unkosikazi Siphatisiwe Nxumalo. Uma Nxumalo lilunga lenhlanganiso yabesifazana abaphila ngokulima imbhida lokunye elukampa Nutritional Garden. Kodwa uthi bukhulu ubunzima abahlangana labo empilweni.
Ubunzima esihlangana labo kusekufundiseni abantwana. Akula zindawo lapho abantwana bethu abangamantombazane mhlawumbe laba bangabafana ukuthi ngesingabenza imisebenzi yezandla ukuze baziphilise.
Umphathintambo obona ngenhlelo zabesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi lanxa usuku lwanamuhla lubalulekile uyabunanzelela bonke ubunzima omama bemaphandleni abahlangana labo.
Ilanga leli lihle kakhulu ngoba omama bemaphandleni yibo abenza isizwe sibe yisizwe ikakhulu e-Afrika. So omama bemakhaya baqakathekile kodwa abananzwa abalungiselwa.
Unkosikazi Sikhunyana yena olesitolo kwamangubo ukhala ngokuthi uhulumende laye wenza ubunzima ababhekane labo bubahlasele ngamandla. Nanku sekweze imbadalo yelayisensi yesitolo yaya kunkulungwane ezinhlanu.
Ilayisensi nayizafika ku-5,000 mina yona i-$100 ngithatha umnyaka wonke ukuthi ngiyibambe fowethu. Kubuhlungu kakhulu lokho uhulumende esenzile kimi.
UManxumalo yena uthi lanxa kulokuyinzuzwanyana abakutholayo kuhlelo lwabo lokulima ngokuthelezela, inkinga enkulu asebebhekane layo ngeyokusilela kwamanzi.
Manje amanzi esilawo yiwo ayi-challenge malutshwana ukuthi nje nxa singathola kumbe izibholane kumbe ngamaphamba angaba mabili kumbe abe mathathu.
Kodwa unkosikazi Nyoni uthi njengomphathintambo wendaba zabesifazana zinengi inhlelo asezisungulile ezingaphathisa omama, ikakhulu ibhanga le-Women's Bank lapho athi abesifazana bengaziqoqa babe sebesiyacela imali yokuqhuba inhlelo zabo.
Uya-aplaya uvule i-account ubuse ubhalela-ke ukuthi uthole usizo. Usizo lwakhona luyatholakala masinya.
Unobhala jikelele womanyano we-United Nations umnumzana Antonio Guterres wethule amazwi okukhuthaza uhulumende bamazwe omhlaba ukuthi bathuthukise impilo zabesifazana bemaphandleni ngoba beyibo insika yempumelelo emhlabeni jikelele. Akukabekwa usuku lokuphenduka ekhaya kukadokotela Peter Magombeyi yena olokhe eselatshwa kule South Africa loba nje sowaphuma esibhedlela. UMagombeyi walile ukhuluma le-Studio 7 ngodaba lolu esithi kumele sikhulume lamalunga enhlanganiso yakhe eZimbabwe Hospital Doctors Association kanye lamagqwetha akhe. Isikhulumeli senhlanganiso yabo dokotela uDokotela Masimba Ndoro uthi okwamanje uMagombeyi ulokhe eselatshwa njalo uthi balokhe besesaba ukuthi angadingwa yilabo abamthumbayo abanakanelwa ukuthi badlelana lohulumende weZimbabwe. Kusenjalo uNdoro uthi bazakhweza udaba lwabo lokukhalala lokubanjwa ngamandla okubuyela emsebenzini lidale le-Labour Court emthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court. UNdoro uthi okwamanje odokotela baqhubeka bezihlalele ngekhaya.
Yebo, yebo, yebo. Thakazo muhle okhulumayo ngumichael hobe umsakazi we-studio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo-8 entambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngokunanzwa kwelungelo lamantombazana kanye losuku lwelungelo labesifazana abahlala emaphandleni olwe International Day of the Rural Women. Sikhangela indubo ababhekani lazo ezigoqela ukungahlonitshwa kwelungelo labo, ukungatholiswa amathuba afanayo kwezombusazwe, kwezamabhizimusi, kwezemfundo lokunye. Libona ngani ngokuya kwesikhathi isimo singaguquka abesifazana baqala ukuphathwa ngendlela efanayo labesilisa na? Ofisa ukungena kuhlelo, thumela umlayezelo kuwhatsapp kunombolo ezithi +12024650318. Mthwaka komuhle Zimbabwe omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu bakwele Mozambique bavotile namuhla kukhetho oluvelo kuxobozela ngesikhathi somkhankaso phakathi kwebandla elibusayo eleFrelimo laphikisayo agoqela eleRenamo leDemocratic Movement of Mozambique. Kulabantu abafika amashumi amane ababuleweyo ngesikhathi somkhankaso walolukhetho. bekukhangelelwe ukuthi kuzavota abantu abangaba izigidi ezilithumi lantathu i-13 million. Omunye wababuleweyo ngeviki ephelileyo ngobe kumele akhangele ukuqhutshwa kokhetho u-election observer ngabasekela iFrelimo abathi wasola ibandla leli. Bekuvotelwa umongameli omutsha osibalukhulu bezabelo lamalunga edale lephalamende afika phose amakhulu amabili lamatshumi amahlanu i-247. Abancintisa esikhundleni sikamongameli ngumnumzana Philippe Nyusi weFrelimo, umnumzana Osufo Momade webandla leRenamo, umnumzana Davisa Simango weDemocratic Movement of Mozambique, lo mnumzana Mario Albino olilunga elizimeleyo. Ababona ngokwenzakalayo kukhetho lolu bathi abantu abaningi bakhangelelwe ukuvotela ibandla leFrelimo leRenamo. Bathi ibandla leFrelimo likhangelelwe ukunqoba ngoba likhankase kabanzi njalo lidlelana labenhlanganiso ebona ngezokhetho. Sizweni ukuthi intatheli zindaba yethu uChris Gande usiphatheleni lamhla kuhlandla elikhangela isimo somnotho.
Inhlanganiso yezakhamizi iBulawayo United Residents Association kumbe BURA isilobele ugatsha lukahulumende olubona ngezentengo oleConsumer Tariffs and Competition ukuthi luzochasisela uZulu wakoBulawayo ukuthi kungani uhulumende engavikeli abantu ekukhwezweni mahlayana ukwenziwa intengo mihla ngemihla ezitolo. Umgcinisihlalo walinhlanganiso umnumzana Winos Dube uchasisele iStudio 7 izizathu ezenze bathatha lelinyathelo.
Indaba yentengo eyenzakalayo lapho kukhona abantu asisakwazi ukuthi lokhu kuyini intengo engakanani, ngoba ama-prices asephonga ukukhwela imihla ngemihla. Oso kusenza abantu sizibuze ukuthi kambe siyangaphi kusisa ngaphi. Yikhona ke kusukela emhlanganweni we-general meeting yeBulawayo United Residents Association, lapha abantu abasume bakhalaza bathi bona njengobukhokheli benhlanganiso simele abameli abahlali bakoBulawayo, asiphuthume ke sisukume siye bacelela i-protection kuhulumende ngezehlakalo zentengo ezikhona. Ikakhulu bebekhangelele intengo yokudla okunjengempuphu, impuphu eyiyona impilo yomuntu waseZimbabwe.
Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Angliston Sibanda uthi kumele uhulumende athathele osomabhizimusi abakhweza intengo mahlayana amanyathelo alukhuni.
Kugcina kungcono ukuyathenga isepa emkotweni ebantwini ababuya layo eGoli, bayithengisa ngentengo engcono kakhulu. Lanxa nje baye befuna i-cash, kodwa kuyabe kungcono kakhulu ukuthi uvele uchane lo okay, uchane lo TM, uchane nje lezitolo uzihambele uyothenga emkotweni. Ngoba kukhona okunye okwenziwa ngabantu bamabhizinisi esibona ngani kuthiwa bangani bajezisa abantu ukungazani kuthiwa kulicala ukuba seZimbabwe. Ngoba akula sizathu sokuthi isafe emark ethengiswa ngama-40 rand eGoli izothengiswa ngapha almost 100 bond. Imali yayo komuntu osebenza kuhulumende ivele iphelele khonapho. Uhulumende kumele ke akakhalise uswazi kuma-businesses esibona ngantiwa ama-business kukhona i-sabotage kumbe ngathi i-sabotage abayenzayo.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Mojalifa Mokwele uthi sokunzima ukuhlela imali ukuze ihambelane lendleko zabantu.
Imali olayo esikhwameni namuhla kusasa ivuka ingenelisi ukuthenga ulutho, and lokhu sikubona every day ngokuhla kwamalanga ayo. Imali ebikwane ukuthenga isinkwa namuhla kusasa kayeneli, kuyakumele ungezelele phezulu. Othele ngayo amafutha okuhambisa izimota kusasa kuyakumele ungezelele ufake enye imali phezulu. Othenge ngayo amagetsi kusiya kusa kumele njalo ngezelele ngakho ke iproblem leyo yiproblem abantu bezimbabwe asebehlangana layo every day awusakwanisi lokuthi uhlale phansi ubhale lokho esingakuthi yibhajethi uhlele ukuthi imali yakho uzayisebenzisana
udube uthi bakhona osomabhizimusi asebeyizihwaba abafuna ukunotha ngokuphazima kweso
yikhona ke ubona sikhalaza sisenje njengoba sibona ukuthi kulapho osomabhizimusi abayizihwaba abakholisa bekhwabitha ubana lokho bezenzela bona indleko zibe zihle kubo umnotho belokhu bezibuthelelela bona kodwa bebulala abantukazana abantu abangalalutho ikakhulu ngasikhangelele lo mumo welizwe lethu ukubana abantu bayazisebenza iningi laba kula msebenzi ukuthi abantu baqhatshiwe laphana kuze kufanele abaqhatshiweyo iholo lakhona vele kayisilo lelane livumelana lo mumo nalo esikhuluma ngawo ukuthi izinto zihamba ngale ndlela into ngokunje kulama interbank rate kanjekanje isayide ihwebo lolonakalimi kalikho ngaleyo ndlela
ezinye ingcwethi kwezenotho zithi imizamo yokuvuselela umnotho welizwe enziwa nguhulumende isifana lokuthungela izigamba ezivelelazo zivuza ngimele istudio 7 ngiseWashington igama lami nguChris Gande.
Inhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eZimbabwe Diaspora Foundation isisungule uhlelo lokuphathisa amalunga adinga usizo lwesiphangiphangi endaweni ezitshiyeneyo kwele South Africa. Lenhlanganiso isiqalile njalo ukuqoqa imali ezasetshenziswa kulolu hlelo. Kubika uBenedict Nhlapo.
Inhlanganiso ebunjwe ngo-2015 ithi ububi besimo somnotho kwele South Africa, ukuswelakala kwemisebenzi, ukwanda kwemikhuhlane, ukwanda kwezehlakalo zokuxwasana ngobuzwe, ukuqiniswa kohlelo lukahulumende lokubopha abaselizweni kungekho emthethweni lokunye, sekubangele ukuqonga kwenani lezalwane zeZimbabwe ezidinga usizo lwesiphangiphangi kodwa zingalutholi. Ubona uqoqo kwenhlelo zeZimbabwe Diaspora Foundation, ZDF, uNkosazana Nobalozwi Moyo uthi bafuna ukupha usizo kuloba ngubani odabuka eZimbabwe.
Thola ukuthi kwesinye isikhathi abantu babotshwa abawazi ama rights abo ngama documents. Recently ibekube kwaba le xenophobia. Abantu babedinga usizo. Abanye kwesinye isikhathi uthola ukuthi maybe batshelwa zindawo lapha abahlala khona, basuke baswele lapha abangahlala khona. Sifisa ukuthi uZulu wonke eZimbabwe athole ukusizakala ngesikhathi.
Umkhokeli we-ZDF umnumzana Azaria Dube Nduna uthi uhlupho luseZimbabwe selibangele ukuthi kugcwale izalwane zeZimbabwe endaweni zonke zakwele South Africa.
Sifuna every province yale eMzantsi Afrika mayibe no diaspora coordinator uzothi makuyenzekale ingozi asheshe asiwazise thina khona la iZimbabwe Diaspora Foundation kusuke abantu banemali zokuthi bayisiza lapho kwenzeka ingozi abantu bethu bangahlupheki for isikhathi eside kakhulu.
Unkosazana Moyo uthi zinenge indlela abazihlelileyo bezihlelela labo abafuna ukubambisana labo kulolu hlelo.
Cela ukuthi umphakathi usisize ngama donations like lingasisiza ngama 12 rand through ama SMS and then kwabanye abantu abasebenzayo lilakho ukuthi lisisize ngama 20 rand every month. Silama accounts ethu ye Capitec le FNB businessmen bangakwazi ukuthi basixhume through i website yethu.
Kanti kumnumzana Nduna uthi benze konke okudingakalayo ukuze kungabi lamathuba okuhuquluza imali lezinye impahla ababe beziphiwe ukuthi basize uZulu.
I organization yethu le is registered long back abantu bake basibona siza ini abantu uma kuvelwa ingozi. Sizofuna uchief accountant aphume emphakathini uze epathi lezimali. Sine FNB sine Capitec wonke they are registered ana ma signatories abantu abale organization ayizange yasayona ngomuntu oyi-1 ukhona uzobe ebheki ini imali lekusebenza kanjani.
AbeZimbabwe Diaspora Foundation bathi isigaba sakuqala sohlelo lwabo lolu bakhangelele uhamba endaweni zonke zakwele South Africa behlangana labantu bebafundisa ngamalungelo abo kanye lokwethula inhlelo zenhlanganiso le emphakathini. Melesudo 7 Johannesburg, South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Kwanele Mhlapo likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngentungameli Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.